Ya tinotenda zvikuru Mr. Kandimirei, makasimba here? Aiwa, isu tinoti basa redu rependi riri kufamba zvakanaka chose, ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya, kunyanya munharaunda yatigere ino yeSouth Africa, vari kuzama kuitambira zvakanaka. Pendi yachibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turu ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaona kuti aiwa, izvi zvakanaka, zvinogona kutipawo ramangwana rakanaka.
Tinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi gamazini. Musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsauko wandingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yegamazini oro gramakoti yemukati, ndewekuti gamazini inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita 15 oro 20 isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva, like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva wozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa patinoigadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Tzaneen, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino urongwa hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yegamazini.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi gamazini, because vazhinji vari kufarira pendi iyi, especially vagari vemusouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chishuwo chekuti tiendeswe kunyika dzakasiyana siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yegamazini and gramakoti.
Mune urongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine urongo hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizotengesera kuZimbabwe, takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Mune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kushanda nazvo mubasa irori rekugadzira pendi?
So far tiri maZimbabweans about 5 to 6 guys vatinoshanda navo, vatinoshanda navo panyaya yekuapplya pendi.
Saka pazuva munogadzira pendi yakawanda zvakadii?
Baba Kandimiri, pazuva tinokwanisa kugadzira mabhaketi anokwana kuita 50, 60 oro dzimwe nguva kana Mwari vakativhurira about 70 buckets per day, zvichienda nekuti tawana makrastoma akawanda zvakadini.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa vari kutaura kudani zvavakaberekerwa kumarondera kunonzi kwachihota mudunhu ranenguo. Ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafomu 4, ndo pandakaperera ipapo.
Makapinda muSouth Africa riini uye ibasa ripi ramaiita pamakapinda muSouth Africa?
Inini pandakapinda muSouth Africa ndakapinda ndichingoti chiro ramuka panguva iyoyo, sezvo ndakanga ndine zvangu class 2 license, asi ndakasito kufamba kwenguva ndakazenge ndava muchairo wematrack from 2012 to 2020, then from 2021 to 2022 ndoba ndakasiya basa kubudikidza nevakange vakunetsa maSouth Africans panyaya yekuti ibudai matracks edu, ndoba ndakatangawo nyaya yekubika pendi.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva.
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe, kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yegamazini oro gramakoti, ndinoti aiwa, iyi pendi yemandiriri, pendi yeudzamu, pendi inolasta for a long time, pendi zvakare isingaafektwe nezuva kana kuti nemvura. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa gamazini, ngatishandisei gamazini negramakoti pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai, vanokubatai sei?
Vanoda kutibata vanokwanisa kutivhakachira patinoshandira pafactory yedu pana kona Carson Road and 14th Avenue, Boksburg. Vanokwanisa kutibata zvakare pambozhanhare yangu inoti 00 27635673400 oro kundishanyira mufacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara, oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Glamour Coat Suppliers.